Gwaro rakaendeswa nezuro rinyara tinoti executive summary rinova gwaro pfupi asi gwaro rizere riri kuenda mangwana nokuti rinenge ragwaro rinenge rine tunhu twese tinodiwa anonzi maannexes nezvimwe zvakadaro uyezve rinenge radhindwa neve government printers.
Asi muri kutarisirawo kuti richaendeswa kune veruzhinji riini?
Izvo zvinenge zvaakumutungamiriri wenyika vaED Mnangagwa ndivo vakaumba chikwata ichi kuti chitsvagurudze zvakanangana nezvakaitika musi wa1 August 2018 tichangobuda musarudzo takamirira zvakabuda musarudzo pakapedzisira pafa vanhu vanokwana vatanhatu. Saka basa rekomishini ndirongotsvagurudza asi zvokuzobudisa gwaro ndezva president venyika yeZimbabwe vakada kubudisa mangwana pavanoripiwa zviri kwavari.
Asika vamwe vari kuti munenge makurumidza kubudisa gwaro iri nekuti manga muchangopedza kunzwa pfungwa dzevanhu nekudaro vanga vachiti pamwe paimbodawo nguva yekunyatsodorongodza zvakataurwa zvacho.
Vanodaroka vakangofanana nevave kuti kana une zamanishini ye1 hour ukaipedza ne45 minutes wobuda nedistinction chinenge chakaipa chii? Saka mashandiro angachiita commission ndeyekuti payanga ichiri kuteerera vanhu vakasiyana siyana yanga ichinyorewo gwaro racho. Saka kubva pazuva rekutanga vanga vava kutoziva kuti tinenge tichishandisa nzira dzakadai dzekunyora tichiisa mwongo wacho wakasiyana siyana sekufanira kwaakufanira kuiswa, kwete kuti tizoti pakupedzisira tapedza kubvunzisa vanhu tochitanga kunyora gwaro. Uyezve vanhu ava vanga vachigara muno muZimbabwe nguva yavo yese kubva pavakauya muna September. Saka vanga vachishanda muswere wese wezuva uyezve vapedza kuteerera kuvanhu vanga vachishanda kutosvika ramangwana racho kuitira kuti vakurumidze kupedza gwaro iroro pachine nguva kuti kana zviripo zviripo zvinge zvichigadziriswa. Asi handione kuti zvinganzi izvo vanyanya kukurumidza takutopinda muna December kunenge kwangosara mazuva 10 chete nematanhatu kuti nguva yavo isvike. Saka handione kuti zvinganzi izvo vanyanya kukurumidza kupedza.
Vamwe vanga vachichema-chema nenyaya yekuti hamuna kupawo vaElliot Picky mukana wekuti vataure zvavaida kutaura kukomishini.
Vanhu vazhinji vanga vakamirirawo vanhu vakasiyana-siyana vasinganyatsonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika. Vapicky vavo vakauya zuva ravakauya kwangu nevanhu vakawanda vaipa umbowo hwavo uyezve vekomishini vaitomboedza kuti pfupikisai zvamuri kupa izvi asi wo veruzhinji ndivo vairamba. Saka kwakazodzamara kwadoka vakatarisirwa kuti vanouya remangwana racho asi remangwana racho havana kuuya ndo pakazonzwisisika kuti vakanga vapambwa ndo zvakaita kuti vasauye kwete kuti vanga varambidzwa.
Vamwewo ndo vari kuchema-chema kuti sei kusina kukokwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
VaMnangagwa ndivo vakasarudza komishini iyoyi kuti iite basa uyezve komishini mukushanda kwayo haina kuona zvakakodzera kuti ivashedze nokuti yanga ine umbowo hwayaifungidzira kuti inogona kuushandisa kuti ibude negwaro iroro.